mutongo wangu tangu gashira iwo masikati ano tichiri kuongorora kutizvo kuti unorevei kwatiri isuku dzese nekunyeve ruzhinji tisati tapambadzira mashoko ekuti pane chiuya imakabata zvakati zvakati tanga tichida kumbonyatsotarisa tizvo kuti zvinorevei.
Saka munotarisira kuti izvi zvinenge zvapera rini kuti muzoona kuti munenge muchifambira mberi sei?
Saka tinotanga chirongwa chedu chechinja tinoti phase 4 kutanga musi wa 3 December. Tinodaira kuti tinge tokwanisa kuchekesera vanhu kuti chiuya imakati mune zvakati zvakati pamusoro pemutongo iwowo.
Justice Makara, kusvika pari zvino kwakwanisa kuti kunyorese vanhu vangani kuti vange vachivhota?
Pari zvino taane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa mumatunhu ese, mungati mumaprovhinsi edu ese 3,193,000.
Muchine chivimbo here chekuti munokwanisa kusvika mamiriyoni manomwe sezvamanga makatarisira pakaparurwa chirongwa ichi?
Tichiri kungovimba kuti tinokwanisa kusvika panhamba iyo kana vanhu vedu vese vakabuda vakauya kuzonyoresa. Iye zvinotiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vakuita sekunge kuzengurira kuti tichanonyoresa here. Saka tinokumbira vese ivavo kuti ngavauye vanyorese vazovhota. Tichikumbirawo zvakare vamwe vavo vari kudiaspora vachauya kumba paChristmas kuzoona vabereki vavo kuti ngavabva vambotora mukana iwowo vanyorese zvakare. Saka vanhu vese ivo vakanyoresa tine nhumbe yekuti 7 million inokwanisa kusvika.
Pakatanga chirongwa ichi takaona vanhu vachimbonetseka zvitotore nguva nenyaya yekuti vanhu vanga vasokunyatsonzwisisa kuti vanouya nemapepa api. Mungati pari zvino zvaanani here? Vanhu vaakunzwisisa here kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuona kunge zvaanani zvachose kuti vanhu vaakunzwisisa kuti zviri kurevei nekuti taregista mungati mafezi tamufezi yechitatu yakuda kunopera. Saka ruzivo nezvedvr runenge rwatitekeshe vanhu vazhinji vanenge vaakunzwisisa. Zvakare isu takatorawo nhanho yekupanidzira machurch macommissioners of osai zvekuti avo vari kushaya mapepa anoratidza kuti vanogara pati vari kusvikobatsirwa kana vasvika ipo pamusanhwa kusvikunyoresa vachibatsirwa nevanhu vedu masupervisors vako apa maafidavits papoint of registration.